tinobatsira vanhu kuendesa vanhu kuZimbabwe vane vashaikira muSouth Africa. Tinobatsira munhu akashaikira muno, tinomutakura tomugadzira zvinenge zvichidiwa nemutemo, tomutakura toenda naye kuZimbabwe. Kana kuri kuti munhu haana madhokumenti, tinomubatsira kutora madhokumenti ekufambisa kuenda kuZimbabwe.
Mabatsiriro amunoita, tsanangurai kuti munobatsira sei kuti awane magwaro.
Magwaro anongodiwa ndeekuona kuti munhu wemuZimbabwe here. Saka panogona kudiwa birth certificate, chitupa chekuZimbabwe kana kuti passport. Izvozvo chete zvikangotaridza kuti munhu uyu ndewekuZimbabwe, zvinokwanisa kumubatsira kuti aende kuZimbabwe.
Munhu wamunobatsira anofanira kunge ari nhengo here yemaizororo vazvo?
Aiwa, anogona kunge asiri nhengo yemaizororo. Tinobatsira munhu wese anobva kuZimbabwe, whether anga ari nhengo yedu kana kuti asiri nhengo yedu, tinomubatsira.
Munobatsira nenzira dzipi?
Tinokwanisa kubatsira munhu nekumupa funeral cover kana anga asina funeral cover ende vachida funeral cover. Kuri kuti munhu ashaikira muno, tinokwanisa kuvapa transport yekutakura mutumbi kuenda kuZimbabwe. Nehama dzinenge dzichida kuendawo kuZimbabwe, tinovapa quantum inovatakura kuenda kuZimbabwe. Bhokisi tinovapa zvakare. Pachirongwa chedu ichocho panenge pane bhokisi, pane madhokumenti ese ekufambisa isu tinenge tichivatsvagira.
Vanenge vada kupinda mumafuneral plan iwayo vanenge vachitarisirwa kuita sei?
Vanokwanisa kutibata pafone namba dziri pawebsite pedu inoti myzororo.co.za. Ipapo tinenge tichingoda information yakaita semazita avo, madate of death avo, kuti tikwanise kuva pafuneral policy.
Vanenge vachizotarisirwa kubhadhara mari pamwedzi kana pazuva kana pagore?
Zvinongosiyana nekuti pakeji yavanenge vatora yakamira zvakadini, but zvinotangira kubva ku135 rand zvichinosvikawo kuma250 rand zvichingoenda nekuti vanhu vavanoda kukavha vakawanda zvakadini.
Muri kutarisanawo nendofu dzakawanda zvakadii kana kuti vanhu vari kushaya vamuri kubatsira pamwedzi mungavaverenga kuti vangasvika uwando hwakadii?
Tinobatsira vanhu vanogona kusvika kana 20 pamwedzi. Dzimwe nguva vanenge vari vashoma, dzimwe nguvawo vanongowandawo.
Imi muri kungomira kushanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa chete here?
Pari zvino tinoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, asi tinotarisira kuti pamwedzi miviri mitatu iri kutevera tinenge takubatsira zvizvarwa zvemuAfrica, kunyanya muSadak, asi tichinobatawo kunana Nigeria nana Ghana.
KuZimbabwe mune vamwe vamunozoshandawo navo here kana kuti ndiye munobva mangopfuurira kunopedzisa basa kumusha ikoko?
Tinomboshanda nevekumoonlight, ndivo vanoita zvese kuZimbabwe.
Mashoko amungasiyira vana veZimbabwe nokuti vakawanda vanotya kupinda muzvirongwa zvakadai vachiri vapenyu.
Ndinokurudzira kuti vanhu vave nemafuneral policy, zvikuru kana usiri munyika yako, nokuti vazhinji zvinozovaremera kana pachinge paitika rufu. Saka kana une funeral policy unozva kuti pakaitika rufu hapana chekunyanyochema, nokuti isusu tinipo kukubatsirai. Saka tinobva taita zvese, pane pasisina imwe mari ichabviswa kana ichadiwa. Tichava kungotaura kuti tawirwa nedambudziko isu topedzisa. Chatingangotaura ndechekuti kana pane vanenge vachida kutibata, vanogona kutiwana pamaizororo.co.za. Tiripo kubatsirana muno muSouth Africa.